Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 18, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo wedu wecriminal procedure kuti kana munhu achinge achikomerwa mhosva here kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail ku High Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail.
Mufundisi ane mukurumbira munyika Pastor Tapiwa Fred vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mudzimai asi ndokubvumidzwa kudzokera kumba kwavo pasina mari yechibatiso yabviswa. Sangano reAtuze rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri kurangwa mabasa dzave kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato rezanupf. ZANU-PF neMDC Alliance dzotatsurana panyaya yekugona kana kutadza kuita basa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kutora matomu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeGoodness and Mercy Ministries vatapiwa Freddy avanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Pastor T. Freddy vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekubata mumwe mutori wenhau weZBC chibharo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pastor Fred vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare Maskati vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti anove nhengo yekereke yavo. Muchuchisi wenyaya iyi vaAnesu Chirenje vati Pastor Fred vakabata mutori wenhau uyu chibharo kakawanda. VaChirenje vati Pastor Fred vaigara vakakoka Makuti uyo ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa kumba kwavo vachiti vaida kumunamatira vomumbunyikidza kuenda pabonde naye. Muchuchisi atiwo Pastor Fred vakaendawo kumba kwemumhangari kuMount Pleasant Heights muno muHarare kakawanda kwavakamumanikidza kuita zvepabonde. Zvichakadai mutongi wedare raMajor Street vaDennis Mangosi vatura mutongo wekuti Pastor Fred vatongwe vachibva zvavo kumba kwavo vasina kana kobi remari yechibatiso ravabvisiswa zvichitevera chikumbiro chaitwa negweta ravo vaEverson chatambudza icho chisina kupikiswa nemuchuchisi. Papera kunzwikwa nyaya iyi mudare iyo yatora maminitsi mashomanana vachatambudza vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati hachisi chinhu chitsva kuti munhu ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo apiwe mukana wokutongwa achibva kumba kwake nedare raMajor Street.
Tinoona izvo pamutemo wedu weCriminal Procedure and Evidence Act kuti kana munhu achinge achipomerwa mhosva here kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail kana kuti mari yechibatiso ku High Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail ku Magistrate's Court. Saka ndomusiyano wacho unenge uripo kuti dzimwe dzenguva vachuchisi vanogona kubvuma kuti munhu aite bail application yake ku Magistrate's Court. Saka ndinovimba kuti ndizvo zvaitika munyaya yaFreddy.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati zvinoshamisa kuti Pastor Fred vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare nhasi wakare asi vamwe vanosungwa nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vachiita nguva yakareba vari muusungwa.
Nyaya yekubata chibharo inyaya inotyisa kwazvo ine mutongo wemakore akawanda yekuti hayaifanira kuti vachuchisi nevamatare edzimhosva vape mare yechibatiso nyore nyore uyezve vaifanira kutoti vape zvakaomarara kuna anozviti prophet T. Fred sezvatinoona zvichiitwa kuno kushungurudzwa kunoitwa vanopikisa vamwewo vanenge vachinyimwa mari dzezvibatiso vachitora nguva yakawanda vari mutorongo pasina mhaka dzine kumeso zvavanonzi vapara asi yatiri kutarisa iyi imhaka yechibharo inova mhaka hombe hombe kwazvo mukati meZimbabwe inenge iri kumusorosoro pamwe chete nemhaka dzekuponda nekuba mombe nezvimwe saka inofanira kuti ibatwe saizvozvo pasina rusarura kana kutaridza kuti mutemo hausi wejekerere.
Pastor Freddy, vanzi nemutongi wedare vagodzoka kudare musi wa 8 mwedzi unouya apo nyaya yavo yakatarisirwa kuenderera mberi mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reUNICEF rinoti vechidiki vanofanirwa kuva pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze senzira yekuchengetedza remangwana ravo rakanaka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe Dr. Tajudin Oyewale vanoti zvakakosha kuti vechidiki vave pamberi panyaya yekurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze. Muhurukuro yavakaita neStudio 7 mushure mekushanyira chikoro cheInyati High School neZuro, Dr. Oyewale vakati zvinogona kuve nyore kukoshiwa kukosha kwakaita vechidiki munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi vakati vechidiki vanofanirwa kukosheswa munyaya idzi sezvo varivo vane ramangwana rinogona kuvhiringika zvakanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Children need to understand the meaning of all the actions that is destroying the climate so that they can retract from that as they grow.
Dr. Oyewale vakashanyira neZuro chikoro cheInyati kuti vasangane naNkosilati Nyati, mumwe wevadzidzi pachikoro ichi uyo akasarudzwa neUNICEF kuti ave Youth Climate Advocate gore rakapera. Nyati uyo ane makore 10 nemasere ari muform 5 uye ane nhoroondo yakasimba mumabasa ekurwisa kushanduka kwekunze ayo akatanga kuita achiri kuprimary muguta reVictoria Falls uko kwaanogara nevabereki vake. Nyati akaudza Studio 7 kuti akaita shungu dzekurwisa kushanduka kwekunze nekuti dambudziko raiona mukurarama kwake munharaunda.
Kuti ndite climate activist, I was inspired by my books and my teachers. I was learning about climate change and living climate change at the same time. But this is a climate change. This is experience as well. Because you talk about excessive rainfalls, you talk about the drying, heat waves. Like, these are things which I saw and these are things which I lived. So I can inspire and it also made me to inspire the young people.
Muna 2016, Nyati akawana mubairo wechuru chemadhora ekuAmerica muchirongwa chaitungamirwa neUNICEF akakwanisa kuvaka nzvimbo inokwanisa kushandura tsvina yakasiyana-siyana kusanganisira chikafu chinoraswa kuti iite mhando wemoto unokwanisa kushandiswa pakubika kana kuti biogas digester. Kunyange hazvo Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kubudirira kunyanya muAfrica dzisingaite zvakawanda zvinokonzeresa kuwedzera kupisa kwekunze, kutemwa kwemiti ichishandiswa mabasa akasiyana-siyana nderimwe dambudziko guru munyika. Kambani yehurumende ine basa rekuchengetedza masango yeForestry Company of Zimbabwe inoti nyika inorasikirwa nemahekta emiti anopfuura mazana matatu nemakumi matatu ezviuru 330,000 hectares gore rega rega, uye huwandu hwemiti nemasango hwakaderera kusvika pazvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva zana zvaive pamugore ra2014. Nyati anoti pakurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji vasangotaura chete asi kuti vaite mabasa anobatika kugadzirisa nyaya iyi. Anotiwo zvakakosha kuti vechidiki pamwe nevanhu vakuru munyika vazive kuti kune dzimwe nzira dzinowanisa mhando dzemoto dzisingakanganise mamiriro ekunze.
Project ndakaita reforce, it's a biogas digester, that's a biogas plant. The energy from the biogas is actually used in the kitchen. So the students can learn about something which they see in their own premises. But they can actually appreciate that we can use clean energy in the schools, at homes, because it's something which they're seeing in their own premises. I think zvakakosha kuti even pagare vemunharaunda vaziva kuti we can use clean energy for a sustainable future.
Nyati akawana mukana wekuenda kumusangano weConference of Parties kuSpain muna 2019, uye muna gunyana wegore rino akaenda kune mumwe musangano wevechidiki wakaitwa kunyika yeItaly. Dr. Oyewale vanoti zvirikuitwa naNyati zvakakosha zvikuru nekuti zvirikubatsira kuti nzwire rechidiki rikosheswe mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru wechikoro paNyati High School vaFrank Piri vanorumbidzawo Nyati nekuda kwebasa raari kuita. VaPiri vanoti zvisine nemukurumbira wave nawo Nyati anoramba ari mwana anetsika uye akadzikama.
Kunyangwe achibuda kunze kwenyika achienda kuma meetings mahombe mamwe acho isusu hatisati tamboona kana kuti maybe hatisiri kuzoona anouya o realize kuti achiri mwana iso well disciplined saka tinofara zvikuru na Nkosi Lati Nyati tinoona sezvo zvinofita ne nororo ndiye Nyati. Nyati is the first school in Zimbabwe established in 1859. Saka tinofara kuti tozo producer a student akaita Nkosi Lati because ari kutoisa nezita rechikoro kwese kunyangwe kumiri kwemakungwa.
Pamusangano weCOP 26 wakapera muScotland rondo rapera vakakurudzirwawo kuti vechidiki vakosheswe munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 paNyati High School kuMatabeleland North ndini kudzana Msengi.
Mabasa kwe nengo ze sangano revara iridzive kumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ kwapinda muzuva rechina nhasi sangano iri richiti dzimwe nengo dzaro dzinosanganisira munyori mukuru vaRobson Chere dzave kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato rezano PF. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF kanawo kuhurumende panguva yataenda pamhepo. Mutungamiri weATUZ vaobet Masaraure vanoti kune vakaita musangano kuActurus mudunhu reMashonaland East kunodzidzisa vachere vachida kuti mudzidzisi uyu abviswe pachikoro ichi. VaMasaraure vanoti hakusi kuActurus bedzi kwavari kusangana nekutyisidzirwa kwenhengo dzavo sezvo varayiridzi vari kusanganawo nedambudziko iri mumatunhu akawanda. Asi vanoti uwandu hwevarayiridzi vari kuramwa mabasa huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva vachiti ongororo yavo inoratidza kuti varayiridzi vangangoda kusvika pazvikamu 40 kubva muzana ndivo chete vaenda kumabasa mune zvimwe zvikoro nhasi. Varayiridzi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna Gumiguru 2018 uye kuti vanyorerane zvibvumirano nehurumende zvokuti vabhadharwe kunyoresa vana bvunzo. Studio 7 yakundikanawo kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kuti kuramwa mabasa uku kwakanganisa zvakadii dzidzo muzvikoro. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
Na vanhu vakawanda vari kuramba vachijoina jobu yechedu dambudziko regarangoitika nderekuti state yatanga kurwisana nevanhu vedu taita dambudziko rekuti kuActurus kuMashonaland East Province Secretary General wedu vaRobson Chere vatohaundwa kutosvika pakutovati pachikoro pavo nevanhu vanosanganisira vezanupf nemapurisa. Mapurisa ayo atione macharges anosvika mashanu ekufrema avari kuti vanoda kuti vatoitora vamuchere vavaendese kuchere asi tiziya kuti avo ivo havana mhosva yavakapara.
Dambudziko iri muri kungoriwana mudunhu rimwe chete here vaMasaraure?
Hakusiko kuchete kwatiri kuwana dambudziko tikusangana nematambudziko kwakawanda kulupani kune vanhu vari kuharaswa kuchitinge kumusangano wedu kuchida kuya uchiposa vadisrapwa nemavo veterans. Hakusi kuramba tichikurudzira varayiridzi kuti vasadzokere kumashure ere tokufara kuti varayiridzi vari bod mastatistics edu arazati improvement ichiripo tokwanisa kusvika mune zvimwe zvikoro zvakati wandei mafigures adzika as low as 40% 35 mune zvimwe zvimwewo zvezvikoro zvanenge zvine mamembers edu ese hapana kana ona kuti tikaramba tichifamba negwara ratokufamba naro panokwana 12 days tinenge takwanisa kumanikidza hurumende kuti idinize pamadimands edu ekutipa masalaries edu April-October 2018 nekutipa station allowance.
Asi muri kuona paine kutsukunyuka here kwehurumende kubva matanga kuramba mabasa?
Hurumende tinoona zvomene kuti ine zvitanda munzeve kutsukunyuka kukuru kwatikuona kuri kubva kumacitizens nekuti macitizens aya hurumende dzinosevha dzichiteerera zvinodiwa nevanhu. Kuwanda kwemacitizens ari kutsigira nyaya yedu ndiko kuzvara kuchatsukuzita kwaitika hurumende. Izvi zvavasati vafamba asi vachafambiswa nekuwanda kwevanhu vanenge vachiramba vachitsigira zvatizokuita.
Imi manga muchienda kumabasa kwe zuwa rimwe chete pasvondo. Pane shandu kuere ya munga ti iru konze wane kura mabasa kwa mazo ita mazuwa kwa wane.
Ongo shandu kwe iripo ndeye kuti urumende yako ipindura nyidra za kasi ya rasi ya na wachi raba wachi responda. Pane nguwe kuti wanga wangu nyarara wachitase wa sengazwe kuchema kwe tu kuti tiri incapacitated. Izezi munga tarisa tinobat wa tichinzi kwa kuti wachi tifodera wachita wa tunonya iti zaida uti kadra zutusane pasi. Asi zozo asuna kukwa ana tukuzi ya kuti atina na urano za tunonda kuita ni wano. Ishatu ngota chete chume chete. Imari yedu ya pre-October 2018.
Mutungamiri wesangano re-amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vashitaura ne Studio 7 vari parunhare. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 52 kana kuti 52 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane 60 nevapfumbamwe kana kuti 4699. Ukuwa vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vachisvika pazviuru zana ne30 nezvitatu zvine 500 ane 50 nevanomwe kana kuti 133,557. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava 3,000,000 ane zviuru 500 ne46 ne500 ane 56 nevatanhatu kana kuti 3,546,966. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ne400 ne20 ezviuru ne50 nevasere kana kuti 2,720,058. Wandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekurwisa uori kuMalawi reAnti-Corruption Bureau rinoti uori huri kuramba huchikwira munyika iyi. Mukuru mubazi iri amai Martha Chizuma vari kuyambira kuti uori ukaramba huchiitika Malawi haizofa yakazadzisa zviga zvayo zvebudiriro. Amai Chizuma vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wemazuva maviri wakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza uori munyika iyi. Vatungamiri veAmerica, Canada neMexico vari kusangana nhasi pamusangano wavo wekutanga wenyika nhatu idzi kuitira kuti vazeye nyaya dzinobata kushanduka kwemamiriro ekunze, kupinda nekubuda kwevanhu munyika idzi, kudyidzana munyaya dzeupfumi, kusanganisirawo matambudziko matsva ari kukonzerwa nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Makore mana adarika, vanhu vakawanda vakaungana pamahofisi emutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vachiratidzira kuti vasiye basa. Mauto ainge atora zvivakwa zvakawanda zvehurumende kusanganisirawo nepfenyuro yeZBC. VaMugabe vakazomanikidzwa kusiya basa musi wa21 Mbudzi vamunangagwa vainge vaenda kuhupoteri kuSouth Africa vakazodzoka musi wa22 Mbudzi ndokuzotora mhiko yekutungamira musi wa24 Mbudzi vachivimbisa utongo hwejekerere, kuvandudza upfumi, kurwisa uori uye kuumbiridza ukama nedzimwe nyika. Asi vamunangagwa vadzadzikisa here zvavakavimbisa vanhu? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata meya weHarare vakambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. totanga kunzwa kubva kuna vadzikiti.
Takuona nechekuti there's been very much huge improvement pakugarisana kuvanhu muZimbabwe. Pane chipiko chakafanana nepola chakauya after my election. Zvinotaridza kuti vana veZimbabwe vane mufungo wokuonerana pamwe chete maererano nokuvaka nyika yavo yeZimbabwe. Tinoona zvakare kuti ikonomi yedu yakwanisa kustabilisa zvizhinji zhinji on the fiscal side. Nenyaya yekuti takukwanisa kutobhalansawo mabooks enyika tichiusarawo netinoraudzira. Nekuti tinge tichivhura panyika yedu. Tarisaiwo kamukoma blessing zvaitika mukati meinfrastructural development. Kuti izvo zvinyikwagwa yeZimbabwe yagadzirwa yakati wandei. Kuti akatarisana nemugwagwa weBed Bridge waakuda kutopera. Ndovakaisonaka zvikuru. Zvemechanization tinoona maagreements akaitwa nenyika yeBelarus. Akwanisa kuti avinze matractors nemacombine harvesters. Tibva taona zvakare kuti munyika mune security yakanyanya uye zvemunhu wese. Ari sekiwa pakugara Zimbabwe nekuti vakachengetedzwa nehurumende iripo zvichiita kuti wemeni tive takasununguka.
Vamafumi, munoti kudini zviri kutaurwa navadzikiti?
Vadzikiti hameno Zimbabwe yavari kutaura. Iko zvino vari kujurudza majuru nemuromo. Nhamo kwakufudza mbada kuri kungoitika munyika. Karensi iya haina kudzoka. Mabasa hapachina chashanda. Pane vana vakungokura vasingazivi payslipi. Vamwe havatorina mabhanga. Zvitupa chaizvo zviri kutoshayikwa. Nhamo yava munyika iyi haisati yamboonekwa kubva nyika ichitanga. Iko zvino vaenda kundovhura dzimba 38 hurumende yose kuenda kunovhura dzimba 38 muruzevha unoshaya kuti kana sabhuku achaite chii. Vakudzidzisa vanhu kurima nemapadza. Zvokwadi nyika ino yairimwa nemombe nematrakta nezvimwe zvese. Ivo vatidzosera mukurima nebadza vavakutikwa hechinhu chitsva. Freedom hakuchina. Vanongoteererana nemukomana president wedu vachimurambidza kusangana nevanhu ari iye ari kudiwa nevanhu. Uhori huto hwanyanya kudzama. Nyika yose yodyiwa kupera kupera kushaya kuti chichoitika. Zvokwadi magetsi hakuchina. Mastadium hakuna. Zvipatara angova marengenya.
Vadzikiti,
mashoko robva kuna vafumi. Izvo zvinogona kuwanikwa muJerusarema zvavari kutaura izvi, kwete munyika inorarama nevanhu ikuedza kuvakwa this austerity time. Hakuna nyika pasi rino rose ina maproblems ari economic zvakanyanya-nyanya. Inyaya yekuti tese tiri kurarama in austerity time. Hakuna nyika izvezvi zviri kupatsura pasi rino. Zvaizvedu South Africa kubva kuzvenyika dzipi dzavanenge vachitarisa kuti dzinenge dzichipatsura. Tikatarisa kunyaya yekorapshen yakanyanya kutobata-bata makanzuru anova anotungamirirwa neopposition. Anhu tinoona kuti madhairekita zvese arrest kanzuru vakaperera mumazare dzimhosva. Izvizvi kanzuro yakaitira dzakutofunctiona. Tiri kuona zvakare nyaya yekurapshen yavanotarisa zvakare kuti iri kutobata-bata vazhinji vacho vari kutovari kutora vakanyanyira kuda kurerekera kuopposition. Asi ngatitaurei takanangana nekuti izvo. Katarisa zvese tiri kuona negavhenmendi ipo tiri kunovhura dzimba tetetinovhura maprograms anenge achilonchwa awaya kana ivhiri kufa kuti kwakavhurwa maflat kupikupikupi president is hands on vari kufamba mune zvinhu zviitiko zvakafana nezvizvi zvaisamboitika kare vari paground. Ndokuti weare going back to the basics dzekurima chaiko chaiko kuri kukonzera goho rakawanda kuti ritouya tava kuenda kapane rimwe danho towa division 2030 towa the middle class economy nekuti iwenyenyi tinenge tigere zvakanaka. Tinoziva machallenges emasanctions ari. Saka isusu tinotona kuti masanctions vati kugara tichimarwisana nawo every day kuti tikwanise kunge tichirarama senyika yeZimbabwe. Asi tinofara zvikuru kuti we are re-engaging the international community wethe musoro tanga tiri kucop26 meeting yanga iriko in Scotland zvichitaridza zvega kuti we are open for business.
Vamafumi,
zvinondishamisa ndechekuti pavakaenda kuEngland vakaita mbiri zvekundotenga hwahwa. Zvokwati ivo nemusangano wavo hwenzika chiuyai kuEngland instead yekuti vataure zvine maringe ekuti nyika idevelope vange vachitaura nevamwe vese kuti paitike upfumi muZimbabwe. Takaona vakazadza matroli ehwahwa vakaita mbiri pasi rese nekuzadza matroli vachimwa kusvika vaita kunja nekudhakwa madoro epamusorosoro anodhura. Zvinoyadzisa nyika kunge vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Vanga vari meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume Manzwa kubva kunengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Botswana inoti yakawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu kuti vapiwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Vakawanda vanoti mari iyi yakawanda zvikuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Basi rinona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana rakazivisa nemusi chipiri nezvekukwidzwa kwemari inobhadharwa nevanhu vanobva kune dzimwe nyika vanoda kupiwa mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Muchiziviso ichi bazi iri rakati mari idzi dzakakwidzwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 66.7% kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvishanu zvemapula emuBotswana. Munyori mubazi iri muBotswana vatemba musi vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yavo yakatora danho rekukwidza mari inobhadharwa nevabva kure kuitira kuti kwanise kutenga zvikwanisiro zvinodiwa pakugadzira magwaro anozopiwa vanhu vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda vari munyika yavo.
COVID-19 yakaderedza uwandu hwemari yatinowana senyika, saka kuti tigone kugadzirira vabve kure magwaro, takaona zvakakodzera kuti tiwedzere mari inobhadharwa neavo vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda muBotswana.
Magwaro aya anoshanda kwemakore mashanu, uye kana achinga asisashandi munhu anosungirwa kunyorera magwaro aya patsva. Asi vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vanoshanda nekugara munyika iyi vanoti danho iri rava kuita kuti vaomerwe neupenyu sezvo kwanga kusingashandike nokuda kwedenda recovid-19. Gwaro rakaburitswa neStatistics Botswana mukutanga kwemwedzi wakapera rakaratidza kuti zvikamu gumi zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 10.7% yezvizvarwa zveZimbabwe, churu chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550 zvine mvumo yekushandira munyika iyi ndivana muzvina business. VaEverson Manase ava nekambani yekusvatanudza motokari kana kuti panel beating company muguta reFrancis Town muBotswana vanoti murombo harovi chine nguo.
Akarekwa badly to the extent that imwe nguva totombokunga kuvaaiokungoramba zvichioma.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine kambani yekuruka musoro amai Venenzia Muswere vanoti Botswana yava kuomesera vanhu, izvo zvichaita kuti vanhu vazhinji vagare zvisiri pamutemo munyika iyi.
Kuwedzerwa kwaitwa mibhadharo yemawork and residence permits muno munyika yeBotswana kuchaita kuti vanhu vafunge kairi kana katatu kuti vanoda here kuti vaapply matsamba iwawo anovaita kuti vashande munyika ino. Nekudaro zvichaitawo futi kuti vamwe vanhu vasina nzira dzekuti vawane mari yakaita se5000 inodiwa kuti varambe vachishanda muno mune nyika ino yeBotswana vasina mapepa, zvaakureva kuti zvaakuremera vakawanda kuti vabuditse mari dzakawanda kudaro, kunyanya kana muri mhuri.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe muzvare Primrose Jaravanza vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekukwidza mari dzinobhadharwa idzi, vachiti vabva kure ndivo vakabata upfumi hwenyika iyi.
Hurumende yemuno muBotswana ingawana unyanzvi hune vanhu vanobva kune dzimwe nyika kana vachipa vanhu mapermanent res. Nekudaro ndinoona ngani apa ndo patingaite inonziyo exchange of skills and knowledge kubva kune vanhu vekunze kwenyika nevanhu vemuno muBotswana.
Nyanzvi munyanzvi kupinda nekubuda kwevanhu, uye vari gweta rakazvimirira vamatini muroiwa vanoti Botswana yava kutsvagawo nzira dzekuita mari sezvo COVID-19 yakaundonga upfumi hwayo.
Vanoda kuzama kusumudzira upfumi hwenyika kuti avo vari kuda kuisa mari dzavo munomu kana vachikwanisa kubhadhara hwaro iripo yemari, it means neimwe nzira vari serious nezvavaroda kuita. Imwe futi nzira yekuzama kupatsanudza vanokwanisa nevasingakwanisi.
Rore Statistics Botswana rinoti vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vari kurima zvirimwa zvakasiyana-siyana zvosanganisira mirivo, chibage, madomasi nezvimwewo zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.